Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi. Pastor Magwenzi vanopfeka nguwani dzemabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, Pastor Magwenzi.
Tinotenda zvikuru nekutigamuchira zvakanaka kudai. Pane imwe nguwani isingabvisiki inongogara iripo 24/7. Unorara nayo, unomuka nayo, kwese kwaunoenda unoenda nayo, nemumvura mese nayo. Ndiyo title yekuti mufundisi yehupasta. Iyo inogara iripo. Titi kuti Mwari vakandidanira kunyaya zvikuru sei dzemabhizimisi, dzeikonomi, dzekusumudzira munhu wemudzimai. Paya pekuti kana mudzimai anamata wazodii, nekuti minamato chaiyo nekuverenga scripture uchiikota hazvibhadhare patiro rekwaok kana patm, panotoda cash. Saka nyaya yandinayo yatinoshanda zvikuru ndeyekuti tinobva sei semadzimai pamabvi kuti zvatiri kukumbira Mwari zvibatike mudzimba dzedu nemumararamiro edu.
Saka izvi zviri kugoneka here? Tiona vazhinji vari kuti tiri panguva yecovid-19 nelockdown yarwadza. Muri kuzvigona sei kuti mukwanise kunge muchikwezva madzimai kuti vadzidze nezvemabhizimisi zvamuri kutaura izvi?
Ini ndogara kutaurira madzimai kuti lockdown iripo inotaura kuti nenguva yakati hauchaita kuonekwa murodzi. Famba wakapfeka mask, observe social distancing, usanyakudhumana-dhumana nevanhu, usanyakubuda-buda. Ndo mutemo yelockdown iyoyo. But izvozvo hazvireve kuti pfungwa dzako dziri under lockdown. Pfungwa hadzisi palockdown, because palockdown ipapa Mwari akutosumudza vanhu vari kutoita zvinhu. Saka panoda kuti munhu wemudzimai uchangamuke, urongeke, umbofunga nezveupenyu hwako, umbofunga vanhu vaunoswera navo, umboona kuti pane zviri kuitika here muupenyu hwavo. Kana zvisiri kufamba, tsvaga vamwe vari kungwabvangwabva, vari kumhanya-mhanya, vari kudikitira-dikitira, vari kungofaisa-faisa madhiri patauni, womboswera neivavo, wombonzwa nyaya dzavanotaura, wombonzwa kuti mikoto yacho iri kubatika kupi, zvinhu zvachona zvinoita sei, fishi dziri kuhodheka kupi. Zvino ukangoramba uchingoswera, uchingotenderera nevanhu vaunongoswera navo mulockdown ndivavo kubva kuseni kusvika manheru, zvinokutsikirira. Saka tiri kutoti pane zvakawanda zviri kuitika mulockdown imomo, vanhu vachitosumuka, vachitoona mikana yekuti vararamise mhuri dzavo. Saka kuvharwa kwenyika muchiiswa mitemo yekuti zvakati hazviitwe, zvakati zvinoitwa, hazvireve kuti pfungwa idzi dziri under lockdown. Ini ndine yandinoti # shanda kusvika wabata keshi. Munhu wemudzimai, shanda kusvika wabata keshi. Kana isingabatike, hauregedze. Kumabhero haana kufaya, saka rega ndimbofaisa fishi, nekuti vanhu vanoda kudya. Hazviti kufaya zvefishi, rega ndimbofaisa zvemachikeni zvemukati. Tinotengesa kumaarea kusina magetsi, kune mabhiridha, kune chii. Saka zvakutongoda kuti uchangamuke, uvhurike pfungwa, wombofamba nevanofamba, wombosiya vaye vanongoswera vakamonera Zambia vachingoti zvakadzanya, zvakapresa. Nekungotarisirawo kuti munhu ari kusouth africa dai anditumidzira mari, ari kuuk mwana watete dai anditumidzira mari, unogumisira vagumbukira vanhu for no reason, nekuti vanhu ivavo vanewo upenyu hwavo. Saka ngatitei teka waeyes away kubva kuvanhu ivava, tombonangana neni naMwari. Ndikaite sei pandinogara? Even ndiri loja, shuwa ndogona kutodyara masharos angu mutai tai chaino remotikari reri, unokwanisa kutodyara masharos. Unozosvika season yekuti ndotopedza 3 months ndisingatenge maonyeni, zvinhu zvakangodaro daro. Vamwe vachitora mazowe mabhodhoro ema2 liters emasprite aya wochika pamusoro, woita mavhu, womwaya tumbeu twako twetsungu, wotoonaa kutofaisa madhiri etsunga, zvinhu zvichitofamba mumba. Saka zvakuda kuti uchangamuke kuti ndoitei. Ndikakumbira even muhomba 1 pandinonoja ipapo kana pandinogara, ndikakumbira 1 muhomba, ndotomeka sotsvaga manyowa ndadidadii wangu muhomba. Ndo uchatereka zvinokunda ane mihomba yakawanda kana yalendlodi yese. Svika lendlodi anogumisira atogumbuka kuti amai ava vari kufambisa sei kune zvavari kuona pamuhomba mumwe chete.
Ai wangu wedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ii Pastor Abigail Magwenzi. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.